ichokwadi kuti Dr. Thokozani Khube mutungamiri wepato reMDCT baita musangano nemadzimai nhasi kuBulawayo vachivakurudzira kuti kubva nhasi kusvika kumaby-elections a26 March parove mapoto vachiti no to Monzora no to Zanu PF vachape mavhoti avo kunana Monzora nezanu PF.
Chikonzero chipi chaita kuti Dr. Khube vatore danho iri?
Chikonzero chaita kuti Dr. Khube nepato reMDCT vaite kampeni iyi ndeyekuti Zanu PF naMnangagwa vapatana kuti vadzwanyirire vanhukadzi nekuvabvisa kumapositions. Ndinoziva kuti Dr. Khube avhiswa kuparamende anyimwa mari yepolitical parties finance, saka naizvozvo ndiko tichiti kampeni iyi inoti vote no to Monzora, vote no to Zanu PF. Chechipiri ndechekuti kurova mapoto icherechedzo yekuti vanhu havana zvekupika mumba, vana vari kufa nenzara. Saka tinoti vanhu veZanu PF naMonzora ndivo vari kukonzera kuti vana veZimbabwe vafe nenzara.
Saka munoona here chirongwa ichi chichitambirwa nemadzimai?
Neuwandu hwemadzimai apota kuuya kuStanley Square vachirova mapoto zvinoratidza kuti madzimai atambira zvakanaka kampeni iyi yevote no to Monzora, yevote no to Zanu PF. Saka hatina even doubt kuti madzimai agamuchira programu iyi.
Saka Dr. Khube vari kuda kuti madzimai vavhoterani kana vachiti vasavhotere vaMonzora pamwe chete neZanu PF?
Chikonzero ndechekuti vaMonzora neZanu PF varatidza kusatevedzera makodzero evadzimai nemakodzero evanhu vese veZimbabwe. Saka varatidza kuipa kwavo, asi tiri kuti vanhu vasavhotere ivavo Zanu PF naMonzora, asi vanogona kuvhotera vamwe vari kukukidza mapy-elections ari kuuya.